chinonetsa ndechekuti vakuru vanotidindingwe rinonaka richake varimwe iro parinozokwewa roti mavara agarefu. Zvino vamwe vedu vezano kana vari ivo vomanya vachibuda munyika vachiinda kunotaura panyepo pamusoro peopposition, pamusoro pemazimbabweans, vari ivozve vanoti aiwa ngatitaurirei nyaya dzedu muno muzimbabwe. Zvino ivo sehurumende kana vomanya vachibuda offside vachiinda kundotaura manyepo pamusoro peopposition, vachiinda kunotaura manyepo pamusoro pezvakaitika, kana vamwe tozonyora magwaro edu vozotanga futi kuridza mhere kuti komabudirei kunze, manotaurirei nananga, mataurirei naningi. Saka takavamirira kumachechi, havana kuuya, tatisingazivi kuti vachange vachimanya nemapepa choropodza vachichepera bato redu, nokuti tinoziva kuti chinhu chese chese chinenge chaitika munyika vanenge vane pfungwa. Kana mvura ikanonoka kunaya vanoti MDC, mvura ikanaisisa vanoti MDC. Chose chose changoitika muno munyika chaitika kwavari chavaita vanongoti MDC. Isusu muno muzimbabwe tinoziva kuti nyaya iyi yakatanga nekukwidzwa kwemapurayizi efuel, vashandi vakatsutsumwa nazvo, zvakaitika zvakazoitika, zvinoshoreka, violence inoshoreka kumativi ese. And violence yakanyanya kuzoitika yevanhu vakashaika, ropa remuzimbabweni rikadeuka yedu harifari. Ndosaka nyika ino iri kutenderera isingabudiriri, ropa revanhu riri kudeuka rawandisa, razadza mweya yavo iri kugunununa yawandisa muvhumu. Hatikwanisi kurima tichibudisa chiunhu isi vhu racho tichidira neropa remazimbabwe.
Chimwe chinonzi chiri murupepa iri ndechokuti zvanzi imimi mune mushandira pamwe chete nedzimwe hurumende dziri kunze kwenyika.
Zvoo zviri kutotishamisa kuti kana vakakwidza puraizi yepetro vanoti hurumende dzekunze. Chose chose chavanenge vaita vanoda kutsvaga vekunemera nhema. Chavasingazivi ndechekuti maafrican countries havanoindava vane lebhavo, vane opposition ivo, havabati opposition iyi semabatiro avari kuita. Pavanoenda vachinotaura nevanhu ava mupati iko zvino, but anga ari maopposition vanodziziva nyaya dzavanenge vachitaura.